manera kana kamuye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera mbudzi 13, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inodomwa kuve mutevedzeri wasachigaro weKimberley Process iyo inoona nekucherwa pamwe nekutengeswa kwemangoda pasi rose. Vanhu vaviri vanofa neCOVID-19 vamwe 64 nevana kana kuti 64 vachiwanikwa vaine denda iri nezuro. Vana vechikoro 43 kana kuti 43 vakawanikwa vari pakati pevakabatwa vaine chirwere ichi. Vagari vekukariba vanorarama nekutengesa hove kazhinji kune vanenge vachishanyira dhorobha iri vanoti kuoma kweupenyu kwawedzerwa nechirwere cheCOVID-19 uye kwave kupa kuti vanonge svosve nemuromo. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vaviri vakafa neCOVID-19 uye vamwe vanhu 64 nevana kana kuti 64 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Pavanhu vakawanikwa vaine denda reCOVID-19 ava 43 kana kuti 43 vana vechikoro 22 vari vemudunhu reManicaland, 14 mudunhu reMasvingo uye vanomwe vari kumateveleland north. Uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 kubva zvayatanga munyika wakasvika pazviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 4696. Uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga gore rapera wakasvika pazviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 133,393. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga vakanga vasvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nemakumi mana nezviviri zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 3,442,959. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vakanga vasvikawo pamamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane makumi mana nevashanu kana kuti 2,686,545. Hurumende inoti ino urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba yekudzivirira COVID-19 panosvika kupera kwegore rino. Inoti iri idanho rekudzivirira kupararira kwedenda iri. Zimbabwe nezuro manheru yakadomwa kuti ive mutevedzeri wasachigaro weWorld Kimberley Process sangano rinoona nezvekucherwa pamwe nekutengeswa kwemangoda pasi rose zviri pamutemo. Izvi zvakaitika pakupetwa kwemusangano weWorld Kimberley Process waiitirwa kuMoscow, guta guru reRussia, kubva musi wa8 mbudzi kusvika musi wa12 mbudzi. Kudomwa kweZimbabwe kunoreva kuti muna 2022 ndiyo inenge yave mutevedzeri weBotswana iyo ichange yave iyo sachigaro uye muna 2023 Zimbabwe ndiyo inenge yave sachigaro. Sangano reKimberley Process riripo kuona kuti mangoda anenge achitengeswa kubva munyika dzakasiyana-siyana ari kucherwa zvisina ropa mukati here uye kuti mari dziri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwemangoda aya hadzisi kushandiswa mukuita zveugandanga. Russia ndiyo sachigaro wesangano iri pari zvino ichiteverwa neBotswana. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF mudunhu reBritain, Dr. Simba Mavhaza vanoti kudomwa kweZimbabwe kuti itore chigaro ichi chiratidzo chekuti pasi rose rine chivimbo nehurumende yeZimbabwe uye mashoko ekuti Zimbabwe yaitengesa mangoda eropa aive manyepo.
Tiri kuti isu chidanho chakatorwa ichi chidanho chakanakisa zvikuru kuZimbabwe. Chinoratidza pasi rese kuti guva raitaurwa nevazhinji kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zvakaita savana vaguhu vaitiwo Zimbabwe iri kutengesa ngoda yeropa zvaratidza kuti aiva manyepo anga akangogadzirira kusvibisa zita reZimbabwe. Hazvingaitike kuti nyika idzi itungamiriri sangano rinoona nezvekutengeswa kwengoda mupasi rese kana iyo ine ngoda dzisingabvumirwi kana dzisingadii kana kuti dzinowandikwa neropa sematauriro aiita vazhinji. Saka pamusoro paizvozvo tinoti isusu zvinhu zvinokosha zvakanaka zvinofadza uyezve Zimbabwe yaratidza kuti ngoda yayo yakakosha zvikuru kana tine udzamu hukuru kana tichitarisa nedzimwe ngoda dzedzimwe nyika.
Vamwe vanogona kuti aiwaka Zimbabwe yadumwawo nevamwe vanenge vaine ropa mumaoko vachiita kuti inge ichitora chigaro ichocho. Munoti
pane dambudziko rekuti kune vazhinji vanongoshora vakangogadzirira kushora. Kana tiri kutaura panyaya yekudoma, adoma hazvingomirira pane adoma ega. Kune anodoma vamwe vese vazobvumirana. Saka kana ukadomwa neane ropa mumaoko vogezwa nevasina ropa zvinoreva kuti zvaita zvakanaka. Saka hapana dambudziko. Saka nyaya yekunzi dzimwe nzenguva vanhu vadoma Zimbabwe vanhu vane ropa mumaoko, chekutanga havana ropa mumaoko, chechipiri hapana umbo hwekuti vane ropa mumaoko, chechitatu hapana kana chinoratidza kuti vadoma Zimbabwe vanhu vane maoko akasviba.
Tichitarisawo nzvimbo dzinocherwa mangoda zvakaita sekwana Chiyadzwa, tiri kutoona kuti iye zvino kune vanhu vanga vatori kumira pamberi pematare mushure mekunge vasungwa vachiratidzira pakambani iri kuchera mangoda ikoko ichinzi haibata zvakanaka vagari vaikoko. Hadzisi dzimwe nyaya here dzinenge dzichizotariswawo dzichisvibisa Zimbabwe?
Pane zvatinofanira kutarisa muupenyu hwevanhu vese, chinhu chinonzi shanduko chinhu chakaoma, hachingogamuchirwa nekukasika. Saka vanhu vari munzvimbo dziri kucherwa ngoda havasi kunzwisisa kuti kana vanhu vaivazochera ngoda hazvireve kuti mese makuwana mabasa, hazvireve kuti mese muchagara magarira amanga makaita.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF mudunhu reBritain, Dr. Simba Mavhaza vari parunhare kwakare kuBritain neStudio 7. Tabatawo mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance iro rinokurudzira kuchengetedzwa kwezviwanikwa vafarai maguhu. Ava vanoti kudomwa kweZimbabwe hakuna zvikuru zvakunoreva sezvo pasina sarudzo dzinoitwa kumisangano yakadai, asi kuti nyika ndiyo inotokumbira kuti inodawo chigaro.
Kusarudzwa kwacho kunongobva pakuti any country yanonzi maparticipants nyika dzinenge dziri muKimberley process inokwanisa kukumbira kuti tirikumbira kuti tive mutevedzeri vasachigaro mugore rakati. Kana pakasava neanopikisa ndozvinobva zvatongovapo. Saka Zimbabwe yakakumbira kuti inge iri mutevedzeri weBotswana muna 2022. Haasi maelections, hakuna mavhoti. Kimberley process haiiti zvemavhoti ba sezviri kuripotwa mustate media. Kimberley process inoshanda kuburikidza nekubvumirana vanhu vanoita hurukuru. Kana pakaita nyika mbiri dzinenge dziri kuti tuda kuva mutevedzeri vasachigaro muna 2022, Kimberley process inokwanisa kuva tigarai pasi muri vaviri mutaurirane.
Iko kupinda kweZimbabwe kuti inge iri mutevedzeri wasachigaro kunorevei tichitarisa nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe? Nokuti tinonzwa vamwe vachichema kuti vanhu vari kutyorerwa kodzero dzavo muZimbabwe.
Michini yeKimberley process ndeye madiamonds. Havanei nezvematongerwo enyika, havanei nezvakawanda. Saka chiro pakanzi paitika dambudziko rekutyorwa kwekodzero dzevanhu, hazvinyanyi kukanganisa basa reusachigaro weZimbabwe kuKimberley process. Asi dambudziko ringangoitika nderekuti gore richatora usachigaro Zimbabwe muna 2023 igore resarudzo munyika medu. zvoreva izvokuti sarudzo idzodzo dzinofanira kuitwa murunyararo nekuti pakava nemhirizhonga Kimberley process ichakwanisa kutya kuti madelegates vakauya kuZimbabwe kuri kubuda mareports ekuti kana kuti vanhu vari kupondana nekuda kwezvematongerwo enyika vanhu vanenge vaakutya kuuya kuti vanogona kubatanidzirwa mumhirizhonga dzinenge dzichiitika munyika saka ndopane dambudziko guru ipapo saka dzikaitwawo murunyararo hapana dambudziko riripo
ko kugunun'una kuri kuitwa nevari kwachiyadzwa kuri kucherwa mangoda havatarisiwo here izvozvo vekimberley process
Kimberley process ndeyebusiness ndeyekutenga nekutengeserana madiamonds saka chavari kuinga chete madiamonds kana achiwapa profit that's good zvimwe zvese izvi havana kana nebasa nazvo chavanenge vachida ndechekutarisa kuti vane nyikana here kuti vava nemadiamonds anenge akachipawo uye aine uwandu uye aine quality yakanaka ndo chete chinhu chavari kuda munomu zvekuzoti ndiani ari kutonga kana kuti zvakadini havanei nazvo zvese izvi
mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunhare kwamutare nestudio 7 vagari vekukaribha vanorarama nekutengesa hove kazhinji kune vanenge vachishanyira dhorobha iri vanoti kuoma kwoupenyu kwawedzerwa nechirwere checovid-19 kwave kupa kuti vanonge zvose nemuromo nunurai jena anotipa nyaya inotevera
pakava padhamu rekaribha kutanga muna 1955 ndiro raiva dhamu rakakurisa pasi rose rakagadzirwa nevanhu asi iko zvino kwave nemamwe makuru kune dzimwe nyika kunyange ari mashoma dhamu iri riri pakati pezimbabwe nezambia kunze kwegwenya remagetsi karibha inozivikanwawo senzvimbo yekutandarira kune vanofarira zvekutambira mumvura nekuona mhuka vamwe vanoshanyirawo nzvimbo iyi kuzoona mitambo yenhabvu pakati pechikwata chezpc karibha nezvimwe zvikwata zviri mupremier soccer league vanhu vemunharaunda iyi kwemakore akawanda vanga vachiwana cheuviri kubva kuvashanyi nekutengesa hove kumiswa kwange kwaitwa mitambo yenhabvu nekuda kwechirwere checovid-19 kwakabva kwaita kuti bhizinisi rinyanye kudzikira vagari vanga vofara pakatanga mitambo yenhabvu svondo rapera asi vasangana nerimwe dambudziko sezvo vatsigiri venhabvu vave kuramwa kupinda mumitambo yepsl vachiti mari iri kubhadhariswa yakawandisa vamenadzimere avo vanorarama nekutengesa hove muguta rekaribha vanoti vaitarisira kutengesa hove dzakawanda sezvavaisimboita makore apera paiuya zvikwata zvenhabvu zvakaita secape united dynamos highlanders nefc platinum asi vanoti izvi zvave zviroto sezvo vatsigiri vasiri kuda kubhadhara madhora gume kuamerica
zvakanaisipa kugima rekambo hapana mari yataita bhozi faende kuti vanhu havasikuwe bhozi vanhu zvakafana kepsi itimhombe saka painouya mamwe zuva yese toita mari ada pakasina vanhu inyaya yekuoma kwezvinhu bhozi masapotes anokuwe saka one bore rase rakudhura kuti ma$10 saka kuti munhu azouya kuti $10 zvakatoma ifirst time usatomboita sezvaita nasi
izvi zvinotsigirwa nemumwe mutengesi wematemba vaclemio sambo vasambo avo vanotengesa hove dzavanobata kunzvimbo yecharara vanoti kutengwa kwehove kwanga kwadzikira zvikuru nekuda kwechirwere checovid-19 sezvo vanhu vanga vonzi vagare mudzimba
Considering people we are just awakening from the COVID-19 thing, everyone is in greatly affected. Unono siya $10 kwekwe, then kumba unamuwe maveji, kana madomasi. Saka, chukutu kudiki.
Panye eku kwizwa kwemari yekupinda munhandare kunoona bhora sachigaro wekaribha resident association vasemha wavo vanoti vakawirira nevagari kuti havasi kuzoenda kunoona bhora kusvikira mari idzi dzadzikiswa kusvika pamadhora matatu ekuamerica
vagari vemukaribha havakaita boycott kunoona mutambo wenhabvu waitambwa kunyamunga stadium waiuri pakati pezpc Kariba versus Capes United. Anova matambo ya tega rukuona chibatariswa ma $2 ma $5 because nizi PSL yakauya nyukutiko yaku batarisa wano $10.
Chikwata cha Capes United ito chakatamba ne ZPC Kariba ne Mugolera zikaita mangange 0-0 achina kufamba ne vatsigiri vacho vakawanda sezvavaimboita zvekuzadza mabhazi maviri kana matatu. Izvi zvakakanganisa bhizinesi revanotengesa hove ava. Hatina kukwanisa kunzwa divi rePSL kuti vachadzikisa here mari dzekupinda kunoona bhora nekuda kwekuchema chema kuri kuita vatsigiri venhabvu vakawanda, sezvo mutauriri wegungano iri Muzvare Kudzaibare vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 kuKariba, ndini Nunurai Jena.
Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto maviri eUganda People's Defence Force ari kushanda ari pasi peAfrican Union Mission in Somalia kana kuti AMISOM atongerwa rufu, uye vamwe vatatu vakatongerwa makore makumi matatu nemapfumbamwe vari mujeri muchiri mekuwanikwa vaine mhosva yekufa kwevanhuwo zvavo. Dare remauto eUganda ragara muMogadishu raona mauto maviri aya aine mhosva yekuuraya vachidziva vanhuwo zvavo pedyo nemusha weGoliwen uri mudunhu reLower Shabelle muSomalia muna Nyamavhuvhu gore rino, vamwe vatatu vachitongerwawo kuve nechekuita nemhosva iyi. Mutongi wedare muLos Angeles muAmerica anunura muimbi Britney Spears kubva kumutongo wedare wakanga wakatara kuti upenyu hwake pamwe nemari dzake zvinge zvichitariswa nemumwe munhu kwemakore angada kusvika 14. Yashika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhu kadzi muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Zaine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro nemumwe mudzimai akawanikwa iye achitanga bato rake rezvematongerwo enyika riri bato rinopikisa. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yamakanzwa paStudio 7 neZuro Maneru.
Inzwa Manyara Styling Menziwa and zita repati yangu rinonzi Freedom of Rights Under Sovereign, which stands for us. Ndichitanga kupinda mupolitics ndakambomira mira kumiriko makungwa uku ndichimirira macommunities, disability communities, my issues avo emacommunities so that they can be represented kupolitical world, like in parliament as well, kuti chiri kuitika, what are my issues, especially disability community, ne mental health sector. So I was raising awareness ye mental health, kuti if this way, like, you know, it's taboo to say kuti you've got mental health and people shun you or you shun people away or things like that. Ndo zvinhu zvandakatangana nazvo izvozvo ndokuzopedzisira ndazongopinda mupolitics, but ndo nzira yandakatangana nayo iyoyo.
Manga muri kuumiri yemakungwa kupi uyezve muri kutambirwa sei imomo muZimbabwe semudzimai?
Ndiri kuUnited Kingdom ndokwandandiri. Andichiri kungoita back and forth. Ndiri muno nekuEngland kwacho ndichingotarisa mabhizinesi andinawo kuEngland, but mainly I'll be based here. Ndichangotanga kupinda muno, it's just a lot of say, especially kuvanhu vechikadzi, kuti muna chamunoziva mupolitics umu iyeri yevarume. Saka that was just the first to welcome, if I can say it that way, that I got, kuti you will not go anywhere. You will never be heard. And so many things zvaingotariswa zvingatariswa kuvanhu vechirume, kuti wakamira sei, une bhizinesi here, une mari here, une murume here, mhuri yako yakamira sei. Shunishuzo zukuti asu funzwa ano ichirume dozu musakatanga kufunzwa pa especially pa first interview ndakaita ndichi announce kuti ta launch a political party and this is where we are heading and this is my my way forward and things like that. So rather than people looking at kuti chicha ndikuya nacho and not looking at kuti ndiri munhu mukadzi or something that's very difficult for a lot of Zimbabweans to do, they look at you as a woman first, you know, before your career. So if they could do it the other way around, I'm sure we can change the country for the better. Sandosha, nikangotaura kuti ndakangotaswa semunhu mukadzi ndichaswa kunzi hai chicha ungaite zvizva ungazive, but it was more on my personal life rather than my professional life.
Vamwe vanotiwo mapato anopikisa anyanya kuwanda aya munyika anokwanisa kuzopatsanura mavhoti pachaitwa sarudzo dza 2023. Ini munoti
ende ichocho ichokwadi, because the more parties there are, then the more we divide, you know, the votes that are amongst us. So zvinhu zvekuti ndinotoziva izvi zvekuti chinhu chinokwanisa kutadzisa kuti I think proper democracy ite reachable nemaparties mamwe akatanga kare naizvozvo pati ndichingotarisawo kuti kutambudzika kuri kuita mapata acho akudhara akafumwa karaya ndo zvakandipa kuti zvinditsumidzire kuti let there be a voice, let there be an opposition party. As you can see, kuti I think division yakatoitwa kudhara iyoyo, I think it was there before me. Saka division yakaitwa nema opposition parties amunoziva ari very very strong, vakaita savana MDC yavo. Zvakatoratidza kare kuti there's never going to be a win for any opposition party with the current situation. Saka ndozvo zvakasumudzira isu vanhu vechikadzi tichiona kuti aiwa zvika mamirira zvakaita kudai. So division yacho itoripo, itoripo whether I'm coming in or not, that division iyoyo yakato define kuti is there going to be a win for an opposition party or not. Mm-hmm. On the which, if you look at it, there isn't going to be a win as long as that division is there. In Nidiku, we undergo engineer territory, kuti I think it should be a good unity for all. Shingati Batsire Chaizo. Campaign yangu is a change mindset campaign. That's the name of my campaign. This is the party, I think in this change, it's a globalization of minds. QA politics, I'm more policy orientated, not personalized orientated. But if we carry on talking about noisy, we are fighting for leadership. Apana rukwena policies are a solution orientated. Zvingotora zvokunzi tativaita mavhotsi zvizvizvi, divisions aitwa, tatukana, you know, personifying, you know, politics. I don't think it's helping Zimbabwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mkanganya huye, ndiri mu Washington.
Tenda mavelasi. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu kana kuti our lives. Nasi tiri kutarisa nezvemoto unonzi wanga uchipisa midziyo nedzimba pane mumwe musha kwamusami kwamurehwa kwemasvondo akati kuti adarika kunyanga hazvo n'anga nemaprofita vakasiyana siyana vakaenda pamusha uyu vachiedza kudzimura moto uyu uye kubatsira mhuri iyi. N'anga nemaprofiti ava vaibata zvakasiyana siyana pamusha apa zvinosanganisira nyoka. Zvavaiti ndizvo zviri kukonzera moto uyu, asi moto hauna kumira. Vamwe vanoti havatendi kuti kune masaramusa akadaro angaitika, vamwe vachiti hakuna uroyi. Chii chingadai chiri kuitika? Muhurukuro yedu tabata zvakare mutungamiri wesangano revarapi vechivanhu reZinata, sekuru George Kandiero, avanotanga nekutsanangura kuti uroyi huriko zvechokwadi. Kune musha pamusamu kucross wanga uchinzi uri kungobvira wega moto mbatya nemidziyo zvichitsva. Imi seZinata zvii zvamunotaurawo pamusoro pechiitiko izvi?
Zvinhu zvakadaro tinosangana nazvo zvakawanda chaizvo. Ndine nyaya dzakati wandei dzemoto idzodzi dzemba dzinongotsva zvisinganzwisisika kuti moto wacho watangwa nei. Kunoya weforensics vaya vachizotaura kuti aiwa isu hapana tisati tiri kuona chakakonzeresa moto. Kongoti kana makangomira ipapo moto iwa utongotanga. Chandingangotaura inini takamirira Zinata ndechekuti uroyi huripo. Ngatisamboite zvekufurirana kana kunyeberana kuti tinonamata kana kuti zvishuwaroyi hakuna, uroyi huripo, vanhu vanoshereketa. Saka handingazivi hangu pane iye iyo yamuri kutaura in particular kuti takakonzera chii asi kune vanhu vanosherekita ende kune vanhu vekuti usazungu story lightly kuti umwe akakuti usazviona kana kuti tinoita zvakati variko zvishu vanotozviita
kune vanga vachitiwo ko tiri kuona zinata yakanyarara panyaya dzemoto idzi tiri kungoona mapostori ndo ari kunzi ari kumhanya mhanya ikoko hapanawo zviri kuitwa nesangano renyu sekuru inyaya dzemarichwa omeda kana kuurayiwa kwevanhu zvikuru vana mukuchekereswa tinoona kuti nyaya idzo dzinenge dzanga dzichisimuka mazuva apera muZimbabwe zvii zvamungataurawo sezinati
marichwa omeda nemarichwa killings aya ndine statement yandinogara ichingotaura chinonetsa ndechekuti kazhinji kacho unonzwa kuti inanga asi ndinozobvunza even kumapurisa chaiko nosina ndakambovabvunza last time kuti chandinenge ndichida izare n'anga inenge yanzi njiyo yacho yaita zvinhu zvakadai izvi nekuti isusu hatitofariwo izita revara rinenge richikanganisika tinenge tifunga izvinhu zvakadaro zvinokanganisa zita revarati wari kubatsira ruzhinji rwezimbabwe saka kazhinji kacho munozoona nyaya dzinobuda idzi dzinenge dzine vanhu veukama mukati uye pane anenge ataura kuti aiwa mukatsvaga zvakati tinogona kuita mari zvakati vasiri kutoziva kuti zvavari kuita zvacho ndogara kubvunza izvozvo izvo kuti taringanga hamene kuti rinozopinda papi ipapapo asi kazhinji unoona ukama ndo anonzi waaaaa ane mabhodhi pasa akati azoone painawo and so on tine vanhu vanonzi vanoenda nemusoro hamene kunana south africa uko muno hatisati ndaona murapi akambobatwa anoita zvinhu izvozvo ende sezinata kuna mambunzwa ndakaura zvecode of conduct tinongoyambira vese vanoenda kunobatsirwa edza kunaoh kana iko kun'anga kuti ukaona wakunzi uya neropa zvakuenda kuropa kana kumabhodhi pasi kana chii isusu tine maofices edu nemahotline numbers ekuti kana kumapurisa chaiko endai munotaura nekuti hakusisi kutakapa kunenge kwakuitwa zvinhu zvisiri pamutemo zvinhu zvakashata ende kazhinji kacho kuti ropa uzori wani kunge paine munhu atokwatswa
ko panyayawo dzen'anga kana kuti maprofita kana dzimwe nhengo dzezinata vanenge vachiti kandemiri akaendawo nokumbira achiti ndiri kudawo mushonga wekupfuma wopiwa izvi zvinozonzi udeure ropa zvii zvamungataurawo
ndo zvakangofanana nezvendaichabva kutaura izvozvo izvi kuti mukaona makutaura zvinhu zvakadaro kunonzi kuromba hakusi kurapa zvinhu tu zvakasiyana munhu aroda kubudirira mune chokwadi une mudzimo wako une kushava kwaunoita tine vanhu variko vanogadzira kuti aiwa kana ringave bhizinisi rinonga kuti riendere mberi pane magadzirwo azvinoitwa zvakachena zvisina ropa mukati saka ava vanoita zvekurombesa nekudii ini ndinotoona kuti maauthorities kazhinji ndinoona vamwe kunana facebook muchichi vachitaura pachena kuti ndinorombesa ndinozodai vanhu ivava aitinge ngavambosungwe
aiwa tinotenda zvikuru sekuru kandiyero nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chenyu
aiwa tatendwa nesu
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare Zimbabwe inodongwa kuve mutevedzero wasachigaro weKimberley Process iyo inoona kuti kucherwa pamwe nekutengeswa kwemangoda pasi rose kuri kuitwa kuchiteverwa mitemo yakatarwa here vanhu vaviri vanofane COVID-19 vamwe 60 nevana vachiwanikwa vaine denda iri 43 vavo vari vana vechikoro vagari vekukaribha vanorarama nekutengesa hove kazhinji kunenge vachishanyira dhorobha iri vanoti kuoma kweupenyu kwawedzerwa nedenda recovid-19 kwave kupa kuti vanongesvosve nemuromo tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri
Soko izika